ichokwadi icho Blessing kuti kuwange kune madzimai anga achiratidzira kutanga musi wa29 January kusabhadharwa kuri kuitwa varume wavo vanoshanda kuwange Colliery Company wakasamonwa kumapurisa wakaenda kune musi wechishanu wakaenda nemagweta edu Tulani Nkala nanosumilo Chanaiwa ndopa wakaenda kuwange police station nemadzimai avo anosvika 8. Madzimai akachajwa inonzi mhosva yavakapiwa inonzi criminal trespass vari kunzi vakapinda pakambani yewange Colliery Company yemarashai zvisiri pamutemo saka vari kupiwa mhosva yekunzi vakachora section 132 of the Criminal Law Codification Reform Act nekuti vari kunzi vakapinda pakambani yewange Colliery Company pasina authority saka vakachajwa nemusi wechishanu vakazonzochazoudzwa kunzi vanouya rini kudare.
Ko magweta enyu ari kuti kudini nyaya iyi?
Magweta edu kutomirira kwavari kutoita madzimai ava vari kutowirirana navo kuti aiwa hapana mhosva yavakapara nekuti bumbiro redu kana ndisi kukanganisa section 59 inoprovida makodzero dzekuti vanhu vakakunyunyuta vanogona kuratidzira ndo inonzi freedom to demonstrate and petition irimo mubumbiro redu idzvairi saka vari kuti ava havana mhosva nekuti vari kuexpressa kurwadziwa kwavari kuitwa nekusabhadharwa kuri kuitwa vashandi.
Koka ivo vehwange vakati ava vasi vashandi vavo?
Izvozvozvo ndo zvatiri kuti kubatirira kunoita makambani kana kunoita hurumende yedu muzimbabwe munomu kwekuomeserana apo madzimai ekuhwange auyawa nenzira yavo yavanofunga kuti inganzwikwa kana muchitondera masondo apfuura nyaya yakaendeswa kudare kuhighcourt nehwange Colliery Company paakaendesa mamwe madzimai iwaya nezimbabwe congress of trade unions vachivapa mhosva dzekunzi vari kuchora kodzero asi dare rakarasa nyaya iyi saka isu tiri kuona kuti madzimai ekuhwange ari kuitawo zvaanogona kuitawo kubatsirawo varume wavo washungurudzwa nekusabhadharwa.
Izvi vakazviita murunyararo here?
Hongu chavakangoita madzimai ekuhwange aya vakanoisawo tende yavo takamboona mapikicha tende yavo pakambani ipapo ndopa vari kungogarawo peacefully iprotest yavari kuita kana kuti kuratidzira kwavari kuita muchinyararire and tinofunga kuti zvinhu zviri pamutemo nekuti hapana kana matombo awakabata hapana kana matemo awakabata